wakaitika kugeda geda kwemeno vamudenda vakatya kuuya kwakaita triple C kusvika kubhonzo chaiko kwakaita bata murefu bata mupfupi makurukota akaita sana Hwende vana Biti vana Huchi vana Bhondo vaakudzokera muparliament vakaita kuvhunduka kukuru vakaita kutya kukuru vakaona kuti pfungwa dzakapinza dzava kupinda muparliament chavakangogona kubata inyaya yekuti aiwa vakapfeka tai dzeyero yakasumudziwa nachinotimba uyu ndiye akati aiwa kune makala asingabvumidzwi kunyika okangama kuti flegi ine yellow color zuva rine yellow color sunflower ine yellow color yellow color yakazara pamasymbols enyika even Zimbabwe bet akuti haichabvumidzwi zvokwadi takaona kuti varume ava hakuna kwatiri kuenda havana maturo
Dr. Mavhaza munoti nezvakaitika kuparamende uye mashoko ava mapfume
mashoko ava mapfume hapana zviri pamakumbe enyoka kungotaurawo detembo dzavakanzwa vachiri kuchikoro chokwadi chakaitika ndechekuti vachinotimba vakasimudza nyaya ine musoro kuti bumbiro remutemo nemutemo wemuparamende haubvumire kuti munhu auye akapfeke nguo kana rudzi rwenguo dzebato raanomiririra kusanganisira nemunhu wezanupiefu kuti munatoona kuti zvinoreve izvi bato rezanupiefu havana kala yavanoti izvo kala inonzi pati kala bato retbc vakabva vangongotaura kuti kala yavo inonzi yelo havana mukwa havana mbuti havana chii kunze kwekala ruvara rweyero saka kana chinotimba akasimudza ruoko akati ruvara rweyero rwakapfekwa nemunhu uyu ruri kuratidza bato raanomiririra anenge asina kutyora mutero kana kutadza ari kungovandudza ari kungotaura mutemo wagara uripo isu tagare tinoziva kuti bato retbc vana vasina kurayiwa zvakanaka vanongoda mishonga pese pese vakatowana pekutanga mishonga napo panyaya iyoyi
tizwe kuna vamafume vamafume hanzi mutemo weparamende standing rules and orders haibvumidzi kuti vanhu vange vachipfeka nhumbi dzemapato avo zvataurwona Mavhaza munoti
uyu murume uyu anenge asikazivi mutemo kana usikazivi mutemo unobvunza spika veparamende vakazoudzwa nemakurukota emutemo kuti aiwa zvavaita zvishoo saka vakabva vazoindisa nyaya iyi kukomiti yemagweta yeparamende kuti vaone kuti kala inganzi isimburi yepati here nokuti pane pati dzinopfeka zvegirini uyu murume uyu anenge achadzingwa muzano kana achifunga kuti zano haina kala zano ine kala tokuudza kuda kulandano kumunoona iri black and white zano inoita zvinhu zvegirini yaitomboti futi yellow ndeyavo vanotivo futi zveredhi ndezvavo zano inotori neflegi yayo yepati inotori nemakala inotori nesikavhu inopfekwa nemukuru wavo yakarembera pahuro saka kana uchida kudzingwa muzano rasha muromo uchiti haina makala ine makala asi chanesa ndechekuti vavhunduka kala iri kuuya navachamisa chamisa auya sechamupupuri auya semvura iyaiya yecyclone inongoramba ichinaya vachiramba kuivharira panze asi inokonzera flood saka paitika kuvhunduka kunotyisa kune varume ava
Dr. Mavhaza
mutemo unorambidza vanhu kuti vapinde paramende vakapfeka zvinopfekwa zvipfeko zvebato ravo isu tinoziva tose kuti zvipfeko zvebato retbc chipfeko chine ruvara rweyero kana uchinge wapfeka ruvara rweyero uri wetbc uri kuratidza vanhu kuti uri wetbc bato rezanupf rine makala akasiyana siyana makala edu ebato rezanupf ndo makala atinawo futi paflegi yedu yezimbabwe asi kana tava kupinda muparamende hatiende takapfeka flegi yezimbabwe hazvitobvumirwa kupinda muparamende wakapfeka flegi yezimbabwe hamunesi vakaisaka flegi hadiki diki pakona
tinzwe kuna vamafume pindurai tinzi
uyu murume uyu ndofunga ndosaka ari kugara kure kure vamunangagwa vanofamba vakapfeka sikafu inova nemavara vanopinda nayo muparamende vanopinda nayo kwese kwavanenge vaenda chii chakatoipa sikafu kana